Ini ndine jonga kande miri ndichiti eino imusoro yedu yenhau muvhuro gumi guru 26 2015 mutungamiri wenyika varobert mugabe vanoramba kutambira mubayiro weconfucius peace prize uyo wakapiwa svondo rapera nerimwe sangano rekuchina mubayiro uyo wanga waunza mutauro yakasiyana-siyana muzimbabwe pamwe nepasi rose kusawirirana mubato rezanu pf kuenderera mberi apo bato ratarisana nemusangano waro wepagore kana kuti annual conference uchaitirwa kuvictoria falls muchikamu chedu chatiri kutaura nemapato emuzimbabwe mutoro wedu wenhau blessing zulu ane hurukuro nemutungamiri webato reprogressive democrats of zimbabwe amai barbara nyagomo munhau dzemitambo murayiridzi wechikwata chemawarriors calisto pasua anowedzera chimwe chikamu mukugona kwake basa mushure mekunge zimbabwe yabudirira kuenda kumafainari echan rambai makateerera apo tichakupai chirongwa chelive talk na 8:30 p.m. apo tichatarisa nezvekubudirira kwechikwata chemawarriors mumakundano e2016 africa nations championship finals munotibata pa 909 medium wave nepa 4930 5940 kana pa 15460 shortwave frequencies musakanganwa kutitarisawo papeji yedu yevoa shona.